Mashoko muri kubvunza mukoma Blessing Manyepo. Mai Mujuru havana chekuvanza kuvana veZimbabwe. Mai Mujuru chokwadi chiripo ndechekuti vakadeedzwa navaMugabe maringe nekuti vaMugabe vainge vane chokwadi chavanga vakuziva. Ngatirangarirei vana veZimbabwe kuti mugore ra2014 musi wa1 December Mai Mujuru vadzingwa muzano. Havana kudzingwa maringe ndekuti vaMugabe vega. Mumwe wevanhu vakaita kuti vadzingwa vanhu vanosanganisira Emmerson Mnangagwa naana Chiwenga vekumauto ava. Asi vaMugabe vakanga vangofunga kuti varerukirwe. Wanga uri mukana kuti vapupuro kuna Mai Mujuru kuti mwanangu chokwadi joeserairo paMujuru. Ndakazoziva chokwadi. Vanhu vainyepera kuti iwe une chawaida kundiita. Zvino vakanga vane chinangwa chekundibvisa pachigaro. Zviri normal kuti munhu akumbire ruregerero. Uye Mai Mujuru vakataura kuti baba ndakuregererai. Ingava nemuchirungu tinoti to forgive is divine. Asi chinonesa nyaya yabuda muSunday Mail. Inokota kusangana kwa Mai Mujuru navaMugabe. Ende haitaure kuti mumusangano iyoyo vaimbovesa pilezi Mai Mugabe vakenge varimo. Mukaverenga nyaya yakangozara nefungidziro kufungidzira. Hapana humbowo. Uye idesperation yeruling party. Kuti vaendese pfungwa dzakashata muvanhu kuti Mai Mujuru naGrace vane pakiti iripo. Izvo kwete. Asi zvazvitishamise Blessing. Mai Mujuru ndosaka vakarohwa. Neleadership yavo vakatemwa nematombo nezano. Unongove munongedzo wekuti zano yasvika pamukana wekupanika kana kuvhunduka kuti gandanga rine chivinzi. Musikana uyu haachadzoreka uye vari kuona rutsigiro rwaana ruri kusvika.
Ko zvanga zvichinzi vachaenda kuSouth Africa kunoita musangano ichokwadi here? Vane urongwa here wekuenda kuSouth Africa kwacho?
Regai ndiudze vana veZimbabwe. Zvandiri kutaura izvi mukuru weNational People's Party Mai Mujuru vaenda kuSouth Africa. Sekutanga chavaenda kuSouth Africa, vafambira yatingati pachirungu, bhizimusi rakanangana nemhuri yatinoti maassembly matters. Asi zvisinei izvo, vane amwewo mabasa atisingatesana ngudzo yedu, zvematongerwo enyika, zvebato, zvakanangana nekupanana pfungwa nenjere nevamwe kuti zvingafambe sei. Zvisinei nechekuita nemakuhwa ekunzi ingawani tiri kuona mumakuhwa esocial media. Muri kubuda makuhwa ekuti kune bato nyowani rinonzi Patriotic Front. Blessing isu pati yedu haisi Patriotic Front. Inonzi National People's Party. That's number one. Number two, nyika yose inoziva kuti Mai Mujuru vari mubatanidzwa nemapato anoti PDP, Zunde neDare. Uyu mubatanidzwa unonzi People's Rainbow Coalition PRC. Zvino kuzosvaga kuti New Patriotic Front na People's Rainbow Coalition zvakafanana kupi asi manyeka.